Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera kukadzi 8/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende vakupuraito Gareti vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitiki rebato ravo rekuvabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki vachimirira vechidiki zvakare mupolitiki. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti zviri kuitika muZanu PF munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri. Nhasi tichanzwa kunyanzvi mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemvura nechikafu munyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGutu South muparamende uye vari mukokeri weZanu PF mudaro iri vapupuraito Garepi vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitiki yebato yavo iyo yakambovabisa kuva mumiriri wevechidiki mupolitiki. Vato Garepi vakamiswa basa iri nemusi wechipiri pamwe nevamwe vechidiki vaviri vanoti vaLouis Matutu nava Godfrey Tsenengamu. Tabata vato Garepi kuti tinzwe pavamire.
Ndinotambira zvakakwana zvizere. Ini ndiri kadha kana kuti mwana womusangano wakakurira musangano unoziva zvinoitika musangano kana paita zvisina kufadza musangano. Saka kana musangano ukabva waita decisioni yawo, fortunately on this one again ini ndaiva part of the political bureau yakaita madecisions iwayo. Saka ndikagutsikana namadecisions iwawo, saka handina dambudziko nedecision yacho. Ndingangoda kuti vateereri venyu vazive kuti ndive mupolitiki biro, ndiri member yecentral committee. Saka president vanozosarudza dzimwe member dzecentral committee kuti vapinde mudare guru vepolitiki biro, vavanozoti vanyori vecentral committee vanozopolitiki biro iwavo. Saka indiri mumwe wakanga aita rombo rakanaka for makore iwawa ndingasarudzwa kuita memba yepolitiki.
Imi makanga muri mumusangano wepolitiki wakabuda nechisungo chekuti mubvumiswa basa, asi imi pachenyu senhengo yeZanu PF semunhuwo munowirirana here nezvakaitwa nepolitiki?
Handizivi kuti ndakambomiswa basa here because a member of the central committee hauchisiri politiki member, zvireve kuti wasaspindwa. Iposition yaunoshanda nokuda kwapurezidendi. Vanhu vose vamunoziva vari mupolitiki today varimo nokuti purezidendi vanoda kuti vaveni. Kana purezidendi vakasarudza kuti apa ndaakuda kuti mumwe apinde kana kuti iwe uchamukumbomira, haungatinini nokuti ZANU-PF ine more than 5 million members of the party. Ine more than 300 central committee members. Of all those members can be selected to be members of the political bureau.
Semukokeri weZANU-PF muNational Assembly, zvakaitika izvi zvinokusiyai muri papi naivato Garepi?
Hapana chapano zvinochinja nekuti ndiri basa randinaro nhasi ndiri memba yeNational Assembly kana kuti MP. Ndiri imono kuti ZANU-PF inoda zvinoita chifu ipi chete kana ZANU-PF ichida kuti ndive chifu.
Kune vamwe vari kuti izvo zvakaitika kwamuri izvi munongedzo wekuti pane zviri kutevera zvichaita kuti imimi muzokwanisa kunge muchibviswa pachigaro semumiriri weGutu South. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Handisati ndazviona uye handina kumboona mukuita kwomusangano kuti ndinzi ndichiroga kuvambo pazviri. Ndakangoona iri prosesi yomusangano yakaitwa nevaiva nekodzero yekuita, saka handina kumboona iri zvandisingaoni.
kune vamwe vatogarapi vari kuti imi vechidiki muZANU-PF muri kushandiswa nemikono iri kurwira masimba ekutonga muZANU-PF munoti kudini mashoko iwaye
hapana zvakadaro muZANU-PF hamuna kana chandati ndaona chinoratidza kuti kune vanorwa kana zviriko handizvioni uye pese pakaitika kana anga madambudziko anoitwa namayuti kana uchifudza mayuti urikuita zvomunhu ane zoro remombe kuchinaya
nyaya yehuori yakafumurwa navamatutu navatsenengamu kuzosvika kuti vazonge vachimbomiswa mubato yakamira zvakadii mubato reZANU-PF
iyo yakutava Simon Kayamoyo ndiwo mutauriri weZANU-PF enda ndichiri nemutungamiri wechidiki ndaikupai pfungwa dzavechidiki munyaya iyoyo iko zvino zvaakuda comrade Simon Kayamoyo kuti vakuudzei kuti musangano haisi unoisiridzana derei tiri collective
mumiriri wegutu south muparamende uye vari mukokeri weZANU-PF mudare iri vapupurai togarepi vachitaura vari parunhare vari kwagutu kumasvingo tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kutaurwa navatogarepi uye zviri kuitika muZANU-PF
Yeah, tiri kuitira nekukatyamadza uyezve nekufarira kuti chii chiri kuitika iye zvino muZANU-PF tinoona kuti izvo akasike kutanga kuti vemayouth ava vari kufumura vanhu vavari kuti izvo vari kuita zvecorruption tinoona kuti gore rakapera vakazviita futi vakataura mumazita makuru akaita sana Albert Mpofu norangarira kuti vakataura futi vakaita sana Mangunja nevamwe vakadaro asi isu sekuona kwedu vamwe vanenge vachiona zviri kuitika munyika hapana action yatakaona ichitorwa nebato ravo chatakangonzwa chichiitwa ndechekuti mukuru webato angati akaita committee yekuti kuongororwe kuti zviri kutaurwa nemayouth ichokwadi here uyezve kuti zvingaitwe sei asi kubva ipapo hapana kana feedback yatakazobodzwa kuti saka chii chakawanikwa nekomiti iyoyo yekuti iro bato richaita sei nenyaya iyoyo takatomboona mayouth achipupa furo kuti ha vamwe vakaita sana Albert Mpofu hatitavabvumidzi kuti vauye kupati headquarters kuti vaite basa ravo asi takazongoona nyaya iyoyo yangopera yakangorova vana Albert Mpofu nevamwe vese vakaramba vachiita mabasa avo semazuva ese saka tinoona kuti hapana zvavakaitwa asi gore rino this time around tiri kuona kuti mayouth aya ataurazve asi iye zvino vakabuda vachiti tirikazvimirira hatisi kurepresenta mayouth ebato asi takatikatyamadza ndechokuti vabvako kuti takazvimirira vabvapo kutaura vamwewo vakuru vakuru vemakambani vakaitwa sana tsagwirere sakunda vakaita sana veGMB vana tafadzwa musarara nana vegreen fuel ava takaona kuti ZANU-PF haina kuzvitambira zvakanaka
iyo nyaya yehuori vambofana munoiona sei
nyaya yehuori yanga yanguri yatekeshera muZimbabwe kwemakore nemakore kana vatomasi mapfumu akatobemba corruption tichiri kuchikoro chaiko asi tinoona kuti inyaya yaivharwa-vharwa nebato riri kutonga guru reZANU-PF kana vana edikatekere chaivo makore kuma90s ikoko ndo zvavakatodzingirwa muZANU-PF kuti uri kutaurirei nenyaya yekuti tiri korapa
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nemvura munyika yose jonga kandemiri anotipa nyaya inotevera
Dzimwe nyanzvi mune zvekurima dzinoti varimi vanofanira kuchishandisa zvakasimba nzira dzekurima vachidiridzira kuitira kuti nyika ibude mudambudziko rekuramba ichishaya chikafu gore negore. Nyanzvi idzi dzinotiwo varimi vanofanirwa kudzidziswa kukohwa mvura inonaya vachiichengeta mumadhamu kuitira kuzoidiridzisa zvirimwa zvavo munguva iyo mvura inenge isiri kunaya. Makare kare pasi pasati parohwa nenyundo varimi vakawanda vairima nemvura yemudenga iyo yaitanga kunaya muna gumi guru zvekuti paizosvika zoro rekisimusi muna zvita vakawanda vanenge vatotanga kudya zvimwe zvirimwa zveminda yavo. Asi zvose izvi zvinonzi ave matakadya kare kune vakawanda, kuchitiwo dzinenge dziri ngano kune vaya vakazoberekwa mamiriro ekunze ashanduka mvura isanaya sezvayaita makare kare. Makore ano mvura yave kunyanya kutanga kunaya muna zvita zvekuti varimi vakawanda ndipo pavanotanga kurima nekuisa mbeu muvhu. Nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vari mutauriri weMet Department vaTeach Zinyemba vanoti mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini, izvo zvava kukanganisawo gadziriro yevarimi.
Mwaka hauchanyatsozivikanwa kuti unotanga riini kana kuti unopera riini. Izvo zvimwe zvinhu zvakuratidza kuti aiwa kushanduka kwakuita mwaka yemakore ano.
Izvi zvinotsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers Union uye vari murimi ane mukurumbira kumacheke amai mai vePGT avanoti aya ndiwo awe mamwe matambudziko ari kusangana nevarimi makore ano nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tina machallenges akati wandei. Tingati pakatanga season mvura yakanonoka kumanja. Takazowana mvura iri substantial muna December. Vanhu ndobva vakatanga kudyara zvirimwa zvakaita sechibage nanafodya nezvimwewo. Asi vazhinji vakangogumira mukurima. Imwe minda yakangorimwa haina kudyarwa.
Imwe nyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani inonzi Green Farms vaJosh Zinzombe vanoti varimi havafaniri kuramba vachimirira mvura yemudenga chete asi kuti vasimbise nzira yekurima vachidiridzira.
Nhau yekurima chinhu chakakosha chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge iri mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda pajinji. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichienda pajinji and also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda.
VaZinzombe vanoti varimi havafanirwe kuve nemazidhamu kuti vakwanise kurima vachidiridzira asi kuti vanokwanisa kungochera makomba akati kurei wovaridza plastic nhema yakakora vototanga kukohwa mvura yemudenga inenge icherera kuti ipinde mumadhamu aya.
Pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza chisavatengi. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemudzimba vakaita matengi yemunzvimbo dzakasiyana-siyana pane imba chinyaya mvura payaisa mumagata mvuraidzi yapinda mumatengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi inakona kushandisa vanenge vanonga vari mumareserva vaivaya kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotora maplastic yeblack anonzi black sheeting yeya inenge ina above 200 pounds kureva kuti kukora kwacho woisa maplastic iwayo wogadzira matfish nemaduku maduku panzvimbo asi anowachovha nguva yakareba.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotiwo nemamiriro aita kunze nyaya yekuramba vanhu vachirima nemvura yemudenga inofanirwa kusiyiwa vanhu vokurudzirwa kurima vachidiridzira.
Pane pachida kutipinge tichigadzirisa panonzi pachirungu aya maenablers eagricultural sector chekuti anotisiyisa inyaya yeland tenure kuitira kuti even maprivate sector ikwanisa kunge ichisapotawo mafarmers edu. Chechipiri toda nyaya yeirrigation yakakosha iyoyo kuitira kuti tisarambe tichingoafektwa nedrought. Nyaya yekuti tinoramba tichirelya nemvura yemudenga kurima haisi sustainable especially mumwaka watsaa weclimate change.
Zimbabwe inonzi ine madhamu akawanda kwazvo asi mazhinji acho anonzi haasi kushandiswa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kufa kwemidhuri izvo zvinonzi zviri kuita kuti varimi vatadze kuita mabhindauko ekudiridzira sezviri kutaurwa naamai GT.
Madhemu tinawo kufunga akati wandei zvikuru but mazhinji acho infrastructure yave dilapidated haichakwanisi kusimudza irrigation. Water harvest inodikanwa. Tinoda kuti tidyare miti yakawanda kuitira kuti machallenges eweather atiri kuona ari kuiti asanyanya kuti affect because miti iri kunyanya kutema imiti inopichiswa fodya.
Studio 7 yakundikana kuwana uwandu hwemadhamu ari munyika yose kubva kuZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA sezvo patafona kuti tisina kukwanisa kupiwa chaiye anokwanisa kutibatsira nenyaya iyi. Asi nyanzvi dzekurima pamwe nedzeupfumi dzinowirirana kuti kusvika varimi vasiyana netsika yekumirira mvura yemudenga kuti varime zvinogutsa nyika. Dambudziko rekushaikwa kwechikafu richaramba richibata nyika zvekuti zvichaita kuti vakawanda varambe vachirarama nerubatsiro rwechikafu pane kunge vachizvirimira voga zvekudya zvavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yaita musangano wayo nhasi mudunhu reManicaland, musangano uchitirwa muguta rekwaMutare. Tabata murongi wemusangana muMDC yavachamisa vaAmos Chibaya. Vachibaya, mungatudzo kuti musangano yenyu yapamba sei?
Musangano wedu wekuManicaland wafamba zvakanaka chose. Apo president vanhu vakavhoterwa nevanhu veZimbabwe kurapera ma-2018 vanga vachipa gwara rekuti musangano wedu MDC ndezvipi zvauchangosvita mugora 2020. Saka handiri musangano wedu vakavaone zvakanaka chose. Kwauya zviuru nezviuru zvevanhu vabva kumadistrict 22 pamwe chete neutungamiri hwese hwemusangano weMDC.
Tiri kunzwa kuti izvo pabuditswawo zvinyunyuto kubva kuvatsigiri venyu zvikuru pamasarudzirwo anoitwa nhengo dzinenge chimirira bato mungave mukanzuru kana kuti muparamende. Nyaya iyi yafambiswa sei?
Tahwerekehwa tataurwa napurezidendi vevanhu vakavhoterwa gore rapera nevanhu veZimbabwe ndechekuti icho musangano wedu weMDC musangano wakasiyana nebato rine huori, musangano wakasiyana nebato reZANU-PF. Naizvozvo mumusangano medu hatitarisiri nyaya dzehuori, hatitarisiri nyaya dzekuti vanhu vanga vachitadza kumirira vanhu. Saka ipapo ikurudziro yanga vachiita semutungamiriri wenyika, semutungamiriri webato, zvisingarevi kuti pane vanhu vane huori mubato medu, aiwa kwete. Asi vakatikurudzira kuti vakasarudzwa nevanhu, makanzera, maMP vawanike vachimirira izvo zvakasarudzirwa nevanhu veZimbabwe. Takananga nemakanzura sekutaura kwamaita, vanga vachikurudzira kuti basa remakanzura ibasa reatinoti safe delivery, ibasa rekuti nzvimbo igare yakanaka, igare yakachena, vanhu vachiwana mvura kugara yakanaka, marara achitakurwa. Musangano wedu weMDC hatina chikamu chakananga nenyaya dzecorruption, chakananga nenyaya dzeuori. Saka yanga ari kurudziro yandaitwa nemukuru wemusangano kumakanzura ediri nzvimbo yekwaMutare.
Aiwa, tinotenda vaChibaya, nguva yedu ndo isina kumira zvakanaka. Tatenda nekutsanangura zvanga zvichiitika kwaMutare kwamanga muri kumusangano.
Thank you very much.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemudzimai wechidiki Fadzi Wande, uyo ane vaiye chizvarwa cheZimbabwe anogara kuAustralia. Muzvare Wande vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata vari ikoko kuAustralia ekubatsira madzimai nevanasikana vechu. Muzvare Fadzi Wande.
Makadii hama nevatereri.
Muzvare Wande, pari zvino sechizvarwa cheZimbabwe muri kugara kupi uyezve mabasa api amuri kubata muri kunyika iyoyo?
Pane iye zvino ndinogara kuPerth, Australia. Ndakaenda ku2006. Saka ndino volunteer nemaorganizations akawanda ndichibatsira vakadzi nevanhu vanenge vasati vawana mabasa kuti vawane mabasa.
Zvakakosha sei iwe sechizvarwa cheZimbabwe kuti uwanikwa uchibata mamwe mabasa auri kuita asingawanikwe iwo achikupa muhuro?
Ndakawana ufanika jakandi batira kwa joni kutipa ndakatanga kuenda nda ndisati ndawana mabasa ndai farira. Saka ndakatanga ndishita jeku volunteer paku itaizozo ndakavanda batirwa nevamwe vanhu kuti ndiwane mabasa. Saka ndino tiku nevanhu vese vanenge vaenda ku diaspora kuti kapasi na mabasa murikuwana. Mukatanga muchita zveku volunteer munokwanisa kuzowana nzira yekuti muwane mabasa amunoita.
Pari zvino pane basa here rawakazowana uyezve riri kufamba sei?
Pandakatanga kuita ku volunteer ne imwe organization inonzi United Nations Association, ndakatanga ndichiita zveku batsira pama committee tichiita ma events fanka makusen zvekubatsira kana kutsvaga mari yekubatsira vakadzi. Saka kubva pandakaita izvozvo ndakabva ndapuwa opportunity yekuti ndiuye kuno uku ku United Nations ndichi representa futi Australia. Saka zvinhu zvakadaro zvakazondibatsira kuwana mabasa ndinoita. Saka iye zvino ndinoshandira hurumende yeku Australia ndichibatsira kuti mumabasa atiri vanokwanisa kupa vanhu ma opportunities ekuti vashande imomo. Fanika vanhu vakaita sesu tinobva kune dzimwe nyika kana kuti vakadzi kana kuti vanhu vasingakwanisi kushanda kavane ma disabilities kana zvinhu zvinovanetsa. Saka ndizvo ndinoita iye zvino.
Ungatsanangurire kuti zviri nyore here kugara kudiaspora? Tinoona uri muno muAmerica. Pane musiyano here waunoona pakati peupenyu hwekuAustralia nemuno muAmerica?
Inini ndikafunga makurira andakaita nehunhu hwandakakura ndinawo, fanika tikaenda kune dzimwe nyika, kuramba tine hunhu hwedu hwatakabva nahwo zvinotibatsira. Saka kwandiri iye zvino vanhu vanobva vaona maZimbabweans vanotaura kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vanoshanda nesimba, vanhu noita zvakanaka. Saka pandinouya kunzvimbo yakadai, pane zvinhu zvandinoona zvinenge zvakafanana. Fanika kubatsira kwavanoita vamwe vanhu, zvinhu zvakadaro zvinenge zvakafanana. Asi mune nzvimbo dzekudiaspora, vanhu vakaita sesu, vane ganda rakaita sesu, tinokwanisa kubatiwa zvisina kunaka mune zvimwe zvatinoita. Asi izvozvo ndinoona kuti zvakafanana. Asi maZimbabweans vazhinji vandinoziva nekushanda kwavanoita zvinhu zvinovafambira. Saka ndoona fanika zvinhu zvakatakadzidziswa nazvo zvinotibatsira chero tiri munomu kana kuAustralia kwandiri.
Pane vamwe vangabvunza kuti saka fadzi wande ndiani chaizvo?
Kandikabvunzwa zvinhu zvandinokosha nekuti ndikafunga mhuri yandakabva nayo, machengetero andakaita, ndinogara ndichitaura kuti inini ndiri munhu wekuZimbabwe and ndinofarira kwandinobva. Ndakazvarwa mumasvingo, mhuri yangu ichiriko, vamwe variko. Saka zvinhu zvandizvinondikosha nekuti ndofunga mukukura mese kausingazivi kwaunobva nemhuri kwaunobva zvinokunetsa. Saka kwandiri ndinoona kuti vanhu vakandichengeta, vana tete, vana baba vangu, chero vana sekuru nambuya, vanhu vakatobatsira kuti ndive munhu wandiri nhasi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare fadzi wande kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Atatenda mosara zvakanaka.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho ari kutorwa nekanzuro yeguta reHarare ekuchenesa guta. Izvo zvaita kuti kanzuro inge ichiputsa zvivakwa zvakasiyana-siyana zvavari kuti zvakavakwa zviri kunze kwemutemo. Kuti tinzwisise nezvedanho rekanzuro iri, tabata mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChideme.
Bongo.
VaChideme, tiri kuona munzvimbo dzakasiyana-siyana vashandi vekanzuro vari kuputsa zvivakwa zvakasiyana-siyanawo. Mungatiudza pamusoro peurongwa hwekanzuro?
Uyu urongwa hwagara huripo hwekuti zvinhu zvakavakwa zvisiri pamutemo zvinge zvichibviswa. tiri kubvisa zvinhu zvisiri pamutemo zvinova zviri izvo zviri mugwara rekanzuro.
Tiri kuonawo nzvimbo dzimwe dzamuri kuputsa iye nzvimbo dzinenge dzichitori zvivakwa zvichiripo zvakaita marata, mapuranga nezvimwe zvakadaro. Varidzi muri kuvapa here mukana wekuti vanga vachibvisa zvinhu zvavo?
Varidzi tinogara takavaudza kuti vabvise zvinhu zvavo tisati tauya kuzoputsa. Saka patinenge taputsa paya tinotarisa kuti varidzi vave vatore zvinhu zvavo because midziyo iyo ndeyavo, vaende vanoisenzesa kwavada kuisenzesa kunenge kwakanaka.
Inzvimbo dzipi dzamuri kunangana nadzo?
Inzvimbo dzakawanda Harare yose, Harare mose mune chinhu chisina pamutemo chichabviswa.
Tiri kuona kuti svondo rino makaputsa nzvimbo dzinosanganisira kwaZindoga. PaZindoga inzvimbo yanga yatovakwa zvakanaka zvaitaridzika. Chii chazviita kuti kanzuri inge ichida kuputsa?
Zviri kuputswa zvakazviri pamutemo. Zviri pamutemo zvirikusiyiwa zviripo.
Kanzuri yakazivisawo pamusoro pezvivakwa zviri munzvimbo dzinonzi mawetlands nedzimwewo nzvimbo dzinonzi dzichazenge dzichiregularizwa. Ndedzipi nzvimbo dzamazoti dzinge dzichisiyiwa zvivakwa zviriko?
Nzvimbo dzinoregularizwa tichazenge tichiudza vagari vari kugara ipapo kuti nzvimbo yenyu icharegularizwa. Hakuna nzvimbo inonzi inoregularizwa iri blanket. Kune nzvimbo munzvimbo tomboti tikati waterfalls, hatirambori waterfalls yese. Tinenge tichireva nzvimbo shomashomo, nzvimbo dzirimo dzinoonekwa kunzi apa panga pachitenderwa kunge pange pachigarwa nyango pangu semuenzaniso.
Vanhu ivo vanga vasiri kubhadhara mutero here kukanzuro?
Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo. Wese ari kubvisirwa chivakwa chake changa chiri pamutemo.
Tichitarisawo chinangwa chegore rino munyaya dzekuchenesa guta, zvii zvamuri kutarisirawo kuita zvimwe?
Tiri kuita inonzi urban renewal yatiri kukurudzira vana muzvina bhizimusi nevagari kuti vavandudze nzvimbo dzavo dzemabhizimisi nenzvimbo dzavo dzavanogara.
Kanzuro yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuvandudza migwagwa iri mukati meguta muCBD. Masvika papi neurongwa ihwo?
Urongwa uyu huri kuenderera mberi. Pane zvinhu hapana hapo basa ratatanga kuitwa, asi basa iroro richaitwa gore rino.
Gore rapera maichema nenyaya yekuti vagari vanga vasingabhadhare mitero. Pane zvashanduko here gore rino?
Hapana chatichashanduka, vanhu havasi kubhadhara.
Iyo vaichemawo kuti kanzuro haisi kuvawanisa zvavanotarisira kunge vachiwana kana vabhadhara mitero zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwemakomba, mapothole nezvimwe zvakadaro. Kanzuro yasvikawo papi kuti inge ichipawo vagari zvavanotarisira?
Kanzuro haikwanisi kuita mabasa anodiwa nevagari pasina mari. Panotanga paita mari kuti kanzuro inge ichikwanisa kupa maservices iwayo.
Ko panyaya yemvura vachideme magadzirawo kusvika papi, nokuti vagari vanga vachichema kuti mvura iri kubuda yakasviba mupombi dzemvura?
Dambudziko ratinaro ndere mishonga, hatikwana mishonga yakakwana yekuchenesa mvura kuburikidza nekunge pasina mari yekutenga mishonga.
Saka iyo mvura iri kuzosvika kuvagari yakasviba iyi?
Mvura yatiri kuchenesa iri kuenda kuvagari inoenda yakachena.
Asi ka tiri kuona vari kuburitsa mvura iri kubuda mupombi yakasviba vachideme, panotyirwa kuti vanogona kunge vachizobata zvirwere?
Hongu, tiri kutaura nyaya yekuti patinochenesa mvura, mvura ine zvinoisvibisa zvakazowanda hayo munziya mainenge ichienda kuvagari.
Chirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinokurukura zvakasiyana-siyana zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Chirongwa chamunopiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muno muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiriri weGutu South mudare reparamende uye vari mukokeri veZANUPF mudare iri, vapupurai togarepi, vanoti vanotambira danho rakaitwa nepolitibru yebato ravo rekumbovabvisa pachigaro chemunyori wevechidiki mupolitibru. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoita musangano wayo kwaMutare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, tinovimba kuti muchagame nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusei mina Standikile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soko isikhathi sendaba ku VOA indebele.